Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka muri yeZimbabwe tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 15/2022 makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatendi vechiKristu munyika vabatana nhasi nevamwe vavo pasi rose mukucherechedza zororo reEaster.
Kubvira kuambwa kweindependence yeZimbabwe kusvikira nhasi hapana chataona chachinja zvinhu zvatoita West taakuona kuti hapana hope vanhu vapererwawo netariso rekuti kune zvisachinja here ndiyo maonero atiri kuita semaovetons zviri kutirwadza kuti hondo yatakaendera haina kuzozadzikiswa nezvipangano zvatataita kuti tiri kuendera kuhondo kuitira kuti tione upfumi uzere hatina
Zimbabwe iri kusvitsa nemuvhuro makore makumi mana nemaviri yawana kuzvitonga vakawanda vachiti vari kuyaura nenhamo mafashamu emvura oparadza dzimba neupenyu hwevanhu kuSouth Africa iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC Vatendi vechiKristu munyika vabatana nevamwe vavo pasi rose mukucherechedza zororo reEaster vachirangarira kufa nekumuka kwaJesu Kristu. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mutendi wekereke shokorengo yekupedzisira kana kuti end time message vatonderai makaya vanoti nguva yeEaster inoreva tariro yeupenyu nekusunungurwa kuzvivi muupenyu kumutendi wese
pasika zvinoreva kuti zvo mucherechedzo wekubuda pane chimwe chimiro tichienda pane chimwe chimiro chimiro chekanga chakatanga pakati pevana veIsraeri vachibuda muIjipita vachienda kuKenani nesuwo tiri kutaurira pamusoro pekumuka kwaKristu tichibva mukutukwa tichienda muupenyu saka ndo patenti chimemo tichikwanisa kunge tichirangarira pamusoro pepasika chinova chiitiko chinokosha pakati pevaKristu nokuti ndo chine tariro yekumuka uyewe nekupa upenyu husingaperi kwatiri vanonamata
mumwe mutendi wechurch yeSalvation Army retired commissioner Janet Mutewera vanoti zuva reEaster rinokosha kumutendi nekuti ndiro zuva raakatakurirwa zvivi zvake zvose
Zuva reEaster rinokosha zvikuru kuKristu nokuti ndozuva ratakatakurirwa zvivi zvedu ratakasunungurwa apo mwanakomana waMwari aenda kunotifira pamuchinjikwa
Amai Mutevera vanoti chidzidzo chingabate mutendi muzuva ranhasi rechishanu chakanaka kana kuti Good Friday kuzvininipisa sezvakaita Jesu akazviita munhu pasina nekufira vatadzi
asi vakazvideredza vakazvininipisa vakazviita munhu pasina kuti isu tiwane dzikinuro
Sister Coletta Kamwanza vechechi Roma vanoti mushure meista vachatora kuzvidzwa sechinhu chavanoda kukunda muupenyu hwavo.
Chandofunga kuti ndichakunda mukati meupenyu hwangu kushorwa. Ndinoziva kuti vanhu tinongoshorana mukati meupenyu. Jesu vakashorwa ivo vari munhu mukuru, asi vakashorwa vakatukwa vakaita sei. Saka ini ndoda kutongozviona kuti Easter ino ichitongopera, kana ndakataurwa zvakaita sei, ndofanira kuzvidzamisisa kuti inini handisi chinhu. Asi Jesu ivo vakakwanisa kunge vachiita sei, vachiitwa zvavakaitwa izvozvo, asi vakangoramba vakanyarara vachitambudzwa kudaro. Saka even ndakawana situation yakaita sei, ndofanira kufunga nguva ino kweinini ndiriwo chii zvangu.
Mupanzi wekereke yeFaith Ministries Pastor Jacob Mafukidze vanoti nhasi vachadya chirayiro sezvakaita Jesu nevadzidzi vake zuva ravatengeswa naJudas Iscariot. Pastor Mafukidze vanoti pasina kudeuka ropa hapana kuregererwa kwezvivi, nekudaro Jesu Kristu aifanirwa kufa sezvo ari nzira, zvokwadi neupenyu.
Pasina kudeuka kweropa hapana kuregererwa kwezvivi, saka kufa kwaJesu Kristu kunotiunzira kuregererwa kwezvivi. Romans ombati zvakare, tichiri vatadzi Mwari vakatida. Bhaibheri romba rati zvakare, ani nani anodana kuzita rangu achaponeswa.
Munyori mukuru wemubatanidzwa wemakereke weZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, vanoti vatendi nhasi vari kurangarira kutambura kwakaita Jesu kusvika afa pamuchinjikwa.
Vhiki rino ivhiki ratinorangarira kutambura kwaishe wedu Jesu Kristu kusvika afa pamuchinjikwa nekuzomuka.
Vatendi vakawanda vaenda kumakereke avo munguva dzezuva rodoka nhasi vachida kuzonwa waini nekudya chingwa chisina mbiriso manheru ano sezvakaita Jesu asati afa. Zimbabwe ine vatendi vechikristu vanosvika zvikamu 76 kubva muzana. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunura Ijena.
Zvichitevera kubviswa kwemitemo inobata chirwere cheCOVID-19, vanhu vakawanda vanga vachitarisirwa kuzara pamuganhu weBotswana neZimbabwe vachienda kuzororore Easter kumusha, asi izvi hazvina kuitika. Shingirai madondo anotipa nyaya iyi.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zvakatarisirwa kuita nhangemutange pamabhodha eramukobana nePlumtree zvichienda kunoona hama neshamwari mushure mekutadziswa kufamba kwemakore maviri nokuda kwaCOVID-19. Asi ongororo yaitwa neStudio 7 pamugano iyi yaratidza kuti ruzhinji rwevana veZimbabwe rwatadza kutora mukana wezororo reEaster kunoona hama neshamwari nokuda kwokusabatika kwemari. Vatsanangurai gandava avo vanobva kuchiwesha asi vachiitira mabhinda uko ava akasiyana-siyana muguta reFrancistown muBotswana vanoti vashandi vepamiganho havana kuwandirwa nebasa rwendo runo sezvaisiitika makore apfuura, kunyanya-nyanya panguva ino yezororo.
Fambika zvakanaka chaizvo mutorendende mazuva ano neCOVID vanhu vasi kufamba chaizvo, saka unongosvika wobodhindisa wobochekesa COVID yako wobodhindisa wotobuda. Vanenge vachitoti huyai pano, huyai pandiri, huyai pano, anenge anoita nokugara asina zvaari kuita, saka vakangosvika
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoshanda muHaboroni semudzidzisi Amai Sara Mperengo vanoti vatadziswa kuenda kumusha nokuda kwekuoma kwoupenyu.
Vanhu havana mari, petro yakakwira handidzichikangani iko nezvino kunga yato kuma13 kula yoga. Cooking oil iri kuita ma78 minimum imwe ichisvika kuma85-88 kula 2 liters. Saka hazvisati zvangoonekwa kuti cooking oil ingasvika ikoko. Makore osandagara muno muBotswana haina kusvika pakapira kudaro, saka mari hakuna basically. That's why people vasiri kumbotravela zvakanyanya.
Vamishake Fombai avo vanotyaira bhazi rekwamangongongo iro rinofamba pakati peHaboroni neHarare vaudza Studio 7 kuti vanga vakatarisira kuita mari yakawanda panguva ino, asi zvakona n'anga murapwa achida.
Takasipisira kuti maybe mabhazi achauya nehuwandu ozara mabhazi sezvo amboitika before COVID, manje hazvina kuitika nekuti vanhu vamwe vasati vashowa nenyazi kutika mwapota pamwe panota wasati wa activate makadi avo watu wani maishu zakadaru pamwe ndewa nenga watichema kuti makovi test watu watu pati shuma kovi test wa wafishu pama wasati wani shua kuti makovi test aga wafishu
shepanga mazano mnyazi ma business uye vajishanda hava kashimirira mugota re Francis Town wa wibwetu mtoko vanoti ruzhinji rwakarasikirwa nemabasa kana makambani nokuda kwecovid-19 haruna mari.
Nau inogona kunge ichikonzera izvi inyaya yecovid-19. Zvakaitika pacovid-19 ndezvekuti vanhu vakawanda vakarasikirwa nemabasa avo, vamwe vakarasikirwa nemabhizimisi avo, vamwe mabhizimisi avo akutanga kusimuka iko zvino. Saka zvokwadi havasi vazhinji vane mari yekuti vafambe vachienda kuZimbabwe kunoona hama neshamwari.
Vanotiwo hondo pakati peRussia neUkraine yaitawo kuti vanhu vatadze kufamba nguva ino sezvo mafuta edzimotokari ari kudhura kwazvo, izvo zvoita kuti mitengo yezvinhu zvinodiwa muupenyu hwevanhu ikwirewo.
Uyewo zvakare nyaya yehondo yeRussia neUkraine ine chikonzero chairi kukonzerawo zvakare pakufamba kwevanhu, nekuti tinotarisa tichiona mafuta ekufambisa motikari kana kuti fuel yakuti dhurei chaizvo yakakwira. Saka mumwe nemumwe unenge uchizvifungira kuti ndinoisa fuel yakawanda sei pamarishoma yandinayo nekuoma kwakaita zvinhu. Saka ndo maitikira zviri kuita
zvinhu zvose zvakaenzana. Mabhodha eramakobana nePlumtree dai ari kushanda kwemaawa makumi maviri nemana kuitira kuti vanenge vari mumitsetse yakareba yemotokari nevafambi vabatsirwe nechimbi chimbi. Ndakamberira Studio 7 muFrancis Town, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika makumi maviri zvinofungidzirwa kuti zvinogona kunge zvakafa mutsaona yemafashamu yemvura mudunhu reKwaZulu Natal kuSouth Africa. Mvura yakasimba iyi inonzi yakauraya vanhu vanodarika mazana matatu nemakumi mana 340 mudunhu rekumabvezuva kweSouth Africa iri, pamwe nemuguta reDurban. Uwandu uhu hunotarisirwa kukwira sezvo vanhu vakawanda vachiri kushayikwa. Mvura iri kuramba ichinaya iyi inonzi yaparadza dzimba, kuputsa zvivakwa pamwe nekusakadza migwagwa. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mudzidzisi paTswane University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
Bongo Kandemiri wakaitika mafashamu emvura asingatsananguriki kudunhu reKwaZulu Natal muno South Africa. Mafashamu aya akonzera kuti vanhu varasikiwe nedzimba nemota, migwagwa chaiyo yakakanganisika, zvivakwa, mabusinesses zvakakanganisika. Tichitarisa nyaya yevanhu vakashaya, pari kutarisirwa kunzi vanhu vanodarika 300 vashaya pari zvino. Vamwe vari kuti 306, vamwe vari kuti 308. Asi chandoda kuti ndisimbisise ndechekuti nekuda kwemamiriro ezvunhu kune vamwe vanhu vasati vatowanikwa vakashaya nokuda kwemafashamu iwayo.
Pangadai paine zvizvarwa zveZimbabwe here pavanhu vamuri kutaura vakashaya?
Pazvizvarwa zveZimbabwe manzwiro andiri kuita ndeyekuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvinodarika uwandu hwakaita sevanhu makumi maviri 20 pachirungu vari kunzi vashaya nokuda kwe kwemafashamu aya. Ndo nhamba iri kutaurika. Asi pane vepedyo vandagona kutaura navo vari kuti pakashayika vanhu 4 vavanotoziva. Saka ndo mamirira zvakaita, hazvina kumira zvakanaka kudunhu reKwaZulu Natal.
Tichitarisa nyaya yerubatsiro, mune rubatsiro heri rwamuri kuziva ruri kuwaniswa vakawirwa nedambudziko irori?
Kune masangano akasiyana siyana. Mazita acho ndo andisiri kurangarira, asi pane masangano ari kubatsira, nekuti zviri kuitika ndezvekuti mvura iyi pairi kunaya iri kutokanganisa vanhu ugaro hwavo mudzimba dzavo. Saka vanhu vari kutorwa voendeswa kudzimba dzekupotera anonzi pachirungu masafe house. Kune masangano akazvimirira ega ari kubatsira vanhu nerubatsiro rwezvekudya, zvekupfeka, nekuti vamwe zvinhu zvavo zvese zvokubva zvaparara nokuda kwemvura iyi. Asi hurumende ichishandisa mutemo yaunonzi Disaster Management Act iri kubatsirawo vanhu vawirwa nedambudziko iri. Chandisati ndanyatsoziva hangu ndechekuti pavari kubatsira apa vari kubatsira vanhu vese here kana kuti vari kubatsira zvizvarwa zvomusouth africa chete. Asi hurumende ine rubatsiro rwairi kupa kuvanhu vawirwa nedambudziko iri.
Tinoona kuti musouth africa mune masangano akasiyana siyana ezvizvarwa zvezimbabwe. Pane rubatsiro rwaari kupawo here kuvana vezimbabwe vakawirwa nedambudziko?
Hongu, kune masangano andanzwa kuti ari kupa rubatsiro. Rimwe sangano randanzwa kuti rine zvariri kuita ikoko isangano rinomiririrwa navasheuton Chiangwa. Ndakanganwa hangu zita racho, asi ndanzwa kuti vakatoenda ikoko kwaZulu Natal kunomira nehama dzawirwa nedambudziko idzi. Tonzwawo kuti kune vamwe vemachechi vari kupota vachibatsira hama dzawirwa nedambudziko iri.
Mudzidzisi paTswane University of Technology muzvinafundo Riki Mnyaradzi Mukonza vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7 vari parunare muSouth Africa. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa neCOVID-19, izvo zvakasiya uwandu hwevanhu vafa nedenda iri vasvika pazviuru zvishanu zvine mazana mana nemakumi matanhatu nevaviri, kana kuti 5462. Vamwe vanhu makumi mana nevasere 48 vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare, izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nedenda iri kubva zvaratanga pazviuru mazana maviri namakumi mana nezvinomwe zvine mazana maviri nemasere, kana kuti 247,208. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakati vari kuronga kutumira mumwe mukuru wehurumende yavo kuUkraine. Rwendo rwepamusoro urwu runogona kutsinira kusvipira kweWashington kunyika yaparadzwa neRussia iyi, apo kupinda kweRussia muUkraine kwakapinda muzuva rechimakumi mashanu. Kutanga kwesvondo rino, mutauriri wemuzinda weWhite House amai Jen Psaki vakati vaBiden havana urongwa hwekuti ivo mbune vashanyire Ukraine. Kutanga kwesvondo rino, mutungamiri wehurumende yeBritain vaBoris Johnson vakashanyira guta guru reUkraine murwendo rwakanga rusina kutarisirwa sezvakaitwa nevamwe vatungamiri venyika dzemuEurope. Apo kurwisana kwakaenderera mberi nezuro kumabvazuva kweUkraine, Russia yakazivisa kuti ngarava yavo yehondo yakakosha pane dziri mugungwa reBlack Sea yeMoska yakanyura apo yaidhonzwa kuti iendeswe kunze. Ngarava iyi inonzi yakakuvadzwa zvakaipisisa nekuputika kwakaita bhamba. Ngarava iyi inonzi yakakuvadzwa zvakaipisa nekuputika kwakaitika kubva mukati, uye vashandi vanosvika mazana mashanu vaivemo vakakwanisa kuburitswa. Bazi rekudzivirirwa kweRussia rakapomera moto wakakonzera kuputika kwemabhambu aive mungarava iyi, asi Ukraine inoti yakarova ngarava yehondo iyi nechombo cherudzi rwemissile. Zimbabwe iri kupemberera nemusi wemuvhuro kusvitsa kwayo makore makumi mana nemaviri yawana kuzvitonga. Vanhu vakawanda vachichema nerekuti vatungamiri venyika varasa gwara rehondo yakaitwa mukusunungura Zimbabwe kubva muutongi hweudzvanyiriri. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Vakawanda vataura neStudio 7 vanoti kunyange hazvo nyika yakasunungurwa kubva kuudzvanyiriri hwevarungu muna 1980, havasi kurarama sezvavaitarisira muna 1980. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti zuva reIndependence rakakosha chose, asi vanhu havana kusununguka kuti vararame sezvavanoda.
Hongu, tiri kufara nekuti takabva mukati mokumbunyikidzwa naIan Smith, asi hatina kusununguka, hatina freedom, hatina mukana wokuti tiite chezo zvinhu zvatoda kuti tiite panguva inenge yakakodzera.
Mumwe mugari wemuHarare vaJohnson Chirwa vanoti vachapembera nemuvhuro asi havasi kufara kuti nyika inenge yadzokera kumashure pane zvayange iri apo yakasunungurwa muna 1980. Vakafanira kubata chigaro chemutauriri mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Advocate Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti vanoremekedza zvakanyanya vakarwa hondo yerusununguko uye vaitarisira kuti vanhu vachadya vachiguta vachienda kuzvikoro kuve nezvipatara pamwe nekurarama zvakanaka. Asi vati makore makumana apfuura aburitsa pachena kuti vari kutungamira nyika varasa gwara rehondo yerusununguko.
Taona m42 years apfuura vanhu vachiita kutambudzika kwakanyanya, kumbunyikidzwa, nzara, kusagara zvakanaka, kukaviwa nemapurisa, zvese zvinova izvo zvinhu zvatanga tisingatarisire independence payakauya. Taitarisira kuti zvose zvaitwa nana Ian Smith nemapurisa eRhodesia kuti mugoni wacho wakavharwa patakazoita independence, asi tikuona hunhu humwe chete ihwohwo huchidzokera.
Vaenderera mberi vachiti pave kuda rusununguko rwechipiri, ndosaka zvakakosha kuti vanhu vanyorese kuvhota kuti muna 2023 vazvisunungure zvizere. Izvi zvatsinirwa nemutungamiri webato reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe, avo vati hapana chekupemberera sezvo vazhinji vari kudya nhoko dzezvironda.
Vanhu havana fuma yokuti vafare, yokuti vafarire kuti zvatinakira. Iyo fuma chaiyo yekupemberera chaiyo havana muomwedzavo vanhu. Saka vanhu vasvika pakugumirwa tamu kugeda-geda kwamazino. Saka hapana chimwe chinhuzve chokuti vanhu veZimbabwe vangamira vagoti hatazopemberera kuti tavana makore makumi mana namaviri tasununguka.
Mumwe wevakarwa hondo yerusununguko vaEthan Mativela vaudza Studio 7 kuti zvave kuitika handizvo zvavakaendera kuhondo. VaMativela vati vanoshushikana zvikuru kuti zvinhu hazvisi kufamba sezvavaitarisira vari kuhondo.
Kubvira kuwambwa kweindependence yeZimbabwe kusvikira nhasi hapana chataona chachinja, zvinhu zvatoita wese. Taakuona kuti hapana hope, vanhu vapererwa one netarisiro kuti kune zvisachinja here. Ndiyo maonera atirikuita semao veterans. Zviri kutirwadza kuti hondo yatakaendera haina kuzozadzikiswa nezvipangano zvatataita kuti tiri kuendera kuhondo kuitira kuti tione upfumi uzere. Hatina.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kunasa chigaro yaimbove varwi vehondo yerusununguko uye vari mutauriri weZANU PF vaChris Mutsvangwa sezvo vanga vasingabatike panharembozha yavo. Asi imwe nhengo iri muchikamu chevechidiki mubato reZANU PF vaPeter Matange vaudza Studio 7 kuti Independence Day izuva rakakosha iro vanotenda basa guru rakaitwa nevarwiri vehondo yerusununguko.
Tese tinofanira kuya pamwe chete tivake nyika yedu pasina anosara masure, kana pasina anotarisirwa pasi, kana anozvidzwa, kana anobviswa pane vamwe. Asi takabatana tichitaura kuti nyika inovakwa nevene vayo. Saka tisu vene vayo tinofanira kuungana kuti tivake nyika yedu. Saka tiri kunzwa mufaro mukuru, tiri kunzwa manyukunyuku nezuva iri. Sevechidiki tinenge tichivandudzwawo, tichipiwa dzidziso nevakuru vedu kuti patichazotorawo nyika iyi tichienda naye mberi, kubva pari zvino navo zvichienda kumberi uko, tinenge tichiziva gwara ratofa kuteedzera.
Asi kunyange hazvo pane vamwe vasi kufara, hurumende inoti iri kusumidzira upenyu hweveruzhinji nekuvaka madhamu, zvipatara, zvikoro pamwe nekugadzira migwagwa nezvimwe. Gore rino mhemberero dzokuzvitonga dzichaitirwa kuvulawayo. Mhemberero idzi dzaifanirwa kunge dzakaitwa kuvulawayo muna 2020 asi dzakamiswa nekuda kwechirwere checovid-19. Kubva muna 1980 mhemberero idzi dzaitirwa muHarare mumabiko ayo anopindwa nemutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kunze kwenyika zvinoti zvave nemaonero akasiyana-siyana pamusoro pemhemberero dzekuwana kuzvitonga kwenyika. Mumwe wevanhu ava muzvare Chennai Mutambasere, avo vari kuBritain, vanotipa maonero avo. Upemberera kwamaiita 1980 nekwamava kuita nhasi zvakafanana here?
Zvakasiyana
panguwa yoyo independence ino panda kunge itiku taura something taura something kwa uri kia kutu unomba wati ayewa zishuwa rebengi no pendera zioneza kupendera mwuri panguwa yebu chema zioneza kupendera mwuri panguwa yebu shaye zioneza kupendera mwuri panguwa yebu sindirwa ne upenye
saka zizwarwa zwe Zimbabwe ziri mu diaspora mzichiri ni haani nga ere ne zivairi avari muzvare Chennai mutambasere chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reLondon vachitaura vari parunare vari kuBritain. Kambani ye-Y2K Promotions inoti ichange iine mitambo miviri kutanga nhasi manheru muguta reLeicester, apo vaimbi vanosanganisira Wingy D, Alec Macheso, Mambo Duterere, Selma Mtukudzi nevamwe vachange vachifadza veruzhinji. Mumwe wevari kuronga chiitiko ichi vaAlex Marapara vanoti vari kutarisira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvichabuda neuwandu kuti zvitsigire mutambo wanhasi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Isusu mutambo wedu unonzi Summer Festival UK, mutambo wakabvira kure chaizvo, bvira kuna 2009 nokutinaita every year. Maartist edu ari kubva kuZimbabwe ndi Wingy D, Selma Mtukudzi, Alec Macheso, Nox, Jasignal, Baba Harare na Mambo Duterere.
Mitambo yenyu ichange iri kuitwa rini uye zvekupi?
Apa tiri kuungana kuno kuLeicester. Show yedu inotanga na 6 chipedza na 2:30 makuseni. And then from there mangwana Saturday tinenge tiri ku London, saka tiri kutangira pa London O2 tichitanga ipapo from 3 PM until 11 PM. Uku ndokwatakatarisira kuti vanhu vanofanira kuuya nemhuri dzavo. Tinoda kutiwo vana vedu vakazvarwa muno especially vaonewo culture yedu, zvinoitikawo music yedu, vachifara nemhuri dzavo.
Avo vange vari vaAlex Marapara vekambani ye-Y2K Promotions vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye vari kuLeicester muBritain. Murairidzi weDynamos Tondirai Ndiraya ari kuvimbisa machikichori enhabvu mumemberero yefainari yeIndependence Day Trophy ichatambirwa kuBarber Field Stadium nemusi wemuvhuro. Wache Live Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika zororo reEaster pamwe negadziriro dzezuva rekuwana kuzvitonga kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vatendi vechikristu munyika vabatana nevamwe vavo pasi rose mukucherechedza zororo reEaster. Zimbabwe iri kusvitsa nemuvhuro makore makumi mana nemaviri yawana kuzvitonga. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.